vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo wekuongorora bhiri rakapaswa nedare remakurukota uye rakatarisira kuenda kuparamende. Vakaremara vati bhiri iri rakasiyirira zvakawata zvinobata kodzero dzavo, kusanganisira dzekumiririrwa mudare remakurukota nemuparamende. Mukuru webasa musangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vatimoti mudari kwavati bhiri iri harina kupa zvikamu zvinofanira kumiririra vakaremara muparamende.
Zvakawanda zviri mudisability bill zvatiri kuona zvatisingafari nazvo sevanhu vakaremara. Dokotora, pamusoro penyaya yepolitical representation ne voice of persons with disabilities with regard my elections, electing and being elected, kuti vanotaura kuti mainstitutions mamwe ese vanhu vane madisabilities vanofanira kurepresentwa at 5% quota, but they leave out the very critical institution yelegislature, which is the parliament. Kuti how representative is vanhu imomo with regards vanhu vane disabilities. Tinoda kuti vanhu vane madisabilities vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, musenate House of Assembly. But the bill is silent about that. One thing about one another, check it, must compete at the same and given opportunities. That is not fair.
Vakaremara vanoti munyika mune vanhu vakaremara vanosvika mamiriyoni maviri, nekudaro vanofanira kuve nevamiriri vanoenderana neuwandu hwavo mudare reparamende. Vakaremara ava vati vanoda vamiririri zvikamu zvinotangira pagumi kana pagumi nezvishanu kubva muzana kunge zviri muparamende. Vakaremara ava vati zvepari zvino vanomirirwa muparamende nezvikamu zviviri kubva muzana chete, izvo vati zvishoma. Mumwe wevange vari pamusangano uyu amai Nyunyutai Mudzingwa vati ivo kunze kwekumirirwa muparamende vave kudawo zvikamu gumi kubva muzana mudare remakurukota, nekuti ndimo munofambiswa basa rose rehurumende.
Isu tiri kuda 10% representation both kuhouse of assembly nekusenate, uye hatidiwo kugumira kwokuze kudzimba mbiri idzi. Tinodawo kuguma tava kutivewo maministersowo. Tinoda kuva naminista ane disability, noti mumwe chete. Toda kuti uchadai tatogona kuzao ndo patingatangira pa 5% papirawo. Tiri kuda kuva represented at all levels. All. Hatisaka kana tichiti all ka, tinoda kuti pese. Ndokuti tisvikewo pa 2030 agenda tauyawo kwete. No one should be left out ka.
Pastor Kava Mugwadi, avo vanoshanda nesangano redisability amalgamated community trust, vatiwo bhiri iri rinofanira kuve nemutemo unoita kuti vapiwe zvikamu zvinopfuura gumi kubva muzana pakupinzwa mabasa, mungave muhurumende kana makambani akazvimiririra.
Ini ndandichifunga kuti chikamu chavaifanira kuisa 10-15%, then voencourageawo vanhu vemakambanis kuti vaemploye vanhu nokuvabvisirawo chimwe chidimbu chetaxi, zvoencourageawo kuti vatore vanhu vakaremara kumabasa vakawanda vachiona benefiti yacho, uye disability sector ichibhenefita. Ndo zvandanga ndichifunga ini kuti dei vawedzera chikamu vobvisawo tax pakuti ukaemploya vanhu vakaremara namba yakati, tinenge tichibvisawo percentage yakati yetax. Zvobatsira kuti vanhu ivavavo vaone benefiti yekuemployawo vanhu vakaremara.
Chipangamazano muhofisi yemutungamiriri wenyika vajosea Malinga, avo vanga vari pamusangano uyu, vati bhiri iri rinogona kuvandudza upenyu hwevakaremara, asi panodiwa mari kuti izvi zviitike.
Yes, of course. But will I wait is funded? It don't want to be an unfunded.
Tinotarisira kuti bhiri iri richachinja upenyu hwavo. Tinotarisira zvakare kuti zvichawana funding. Totarisira kuti vabva pano vachienda kuparliament nokukabinet riri rinoapprovhiwa.
Vachitaurawo pamusangano uyu chipangazano muunicef munyaya dzevakaremara. Dr Christine Peter vati donzo remusangano uyu ranga riri rekunzwa pfungwa dzevakaremara kuitira kuti bhiri iri rigadziriswe.
Tinga kuno kumasvingo ndechekuti tinoda kukurukura nevanhu vakaremara, nevana vakaremara, nemamwewo mastakeholders, tichikurukura nezvepolisi yevanhu vakaremara nebhiri revanhu vakaremara, taura pfungwa dzavo, zvavanosangana nazvo muraramo yavo zvese, kuti tione kuti tiongorora kuti tingabatana pamwe chete tozvigadzirisa sei kuti tizvinyore mubumbiro remutemo, kuitira kuti raramo yevanhu vakaremara ivewo yakanaka inofanana neyevanhu vasina kuremara.
Bhiri iri rinotarisirwa kuzeiwa muparamendi risati rapasiswa kuti rizosainwa kuita mutemo nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Courtroom Timber.